zvichitevera chipo chedanga remombe dzinosvika gumi neshanu dzakapiwa mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa negurukota rinoona nezvidunhu remational and wave vaobesta shamu svondo rapera vamwe vagari vari kushoropodza izvi vachiti zvinokurudzira uori munyika sezvo mutungamiri wenyika achizotadza kutora matanho akaomarara kana muti wechipo achinge akanganisa vashamu vanoti vakapa vamunangagwa chipo chemombe vachiti dzakabva kunhengo dzezanu pf mumatunhu madiki mumashonal and west mumwe mugari wemuchinhoi vabenedict sova vanoti zvipo zvinopofomadza nekudaro chinhu chakaipa chinokonzera kuti vanhu vazopedzisira vanamata vatungamiri vasova vanoti zvipo zvisina mwero kunenge kwave kutenga mukuru izvo zvinoita kuti akakanganisa anozongoregererwa nepasingaite
ndinoona kunge zviri kutitopa magisi kune mapurezidendi edu especially zvisina malimiti zvinezvi ndoona inge zvinozokwanisa kuzokanganisa mafungiro apurezidendi nekuti unozoona kuti iye purezidendi wacho anenge akuti kana kuri kunzi nesei munhu iyeye azotadza ndo vanhu vatozonzwa kuti varegererwa kwanza aburitswa mujeri saunozoona kuti justice haizonyatsoitika ende iye kutonga kwake anenge akutonga ane kamwe kakasevha kaundi kabayasi
izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari vaalex nowaita vanoti tsika yekupa vatungamiri zvipo inofanirwa kurambidzwa sezvo zvichikanganisa mafungiro avo
chionayemande vamunangagwa vonzi vagadhi vasapurezidendi handizika because vanhu vaya vagari vari corrupt vaya vari kuda kutraya kutuliza munhu aitwa purezidendi kuti asaone kuhipi hwavo ndo vanomhanya mhanya votsvaga zvipo vachitora muvanhu vakasiyana siyana kuti onai tida kuti tinopa purezidendi kuendeswa zvinhu zvakadaro which is wrong
munyori mukuru mubato remdc inotungamirwa navamorgan tsvangirai vadouglas monzora vanoti zvipo kuvatungamiri imbiromviro dzeuori
ndokutanga kweuori ikoko hazvibvumirwe zvachose nokuti kana vanhu vakatanga kupa zvipo kuna purezidendi purezidendi anohora mari yakawanda kudaro vanenge vachitenga atoti mafeva kubva kwaari
vamonzora vanoti hapana mutemo unorambidza kupa zvipo kune mutungamiri wenyika asi vanoti zvakakosha kuti pave nemutemo kudzivirira uori
mutemo uyu hauna kunyorwa pasi asi mutemo unoshandiswa yatinokuti common sense zvagara zvichizikanwa pasi pese zvokuti purezidendi hafani kuwana madisi iwayo saka hapana kuonekwa paine nyiti yekunyora mutemo wacho bati sezvativa kuita izvo zvaakutoreva kuti zvinoita kuti zvichinyorwa
vamwe vanhu vanoti vamwe vanenge vachiita zveori muhurumende vanopa zvipo kuvatungamiri venyika kuti pashaye zvaanoita kana vabatwa kana kuti vagoregererwa kana vatongerwa nguva mujeri dzimwe nyika dzinopa muganhu weuwandu kana ukoshi hwezvipo zvinofanirwa kupiwa mutungamiri wenyika vachiti kana zvakawandisa zvinoenda kuhurumende ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini apa chigoriwa